Izvi zvinotevera magwaro akabuda mushure memusangano weHealth Apex Council. Hurumende ichiti vakoti vanofanirwa kuchienda kubasa mazuva ose vanotarisirwa sezvo nyika iri mushishi rekurwisa kuparara kweutachiona hwecoronavirus. Mutungamiriri wezina vaEnoch Dongo vati izvi ndizvo zvavakaziviswa pakaitwa musangano wevashandi vezveutano, asi vakati havasi kuzotevedzera chisungo ichi. Vadongo vaudza Studio 7 kuti hazvigoni kuti vadzokere kumabasa mari yemuhoro yavo isina kukwidzwa. Vadongo vati chakakonzera kuti vakoti vashande mazuva maviri pasvondo yaive nyaya yekuti hurumende yanga yatadza kuwedzera vashandi ava mari inovakwanira.
Flexible aya haana kungouya, akauya after that agreement takaitana nehurumende kuti tichashanda mashandire wayo, nokuti takanga takumbira mari kuhurumende yaienderana nemari yatatambira before 1 October 2018. Tichitinga vatipe mari yedu yechishandisa interbank rate, but hurumende yakati yakanga iri incapacitated kuti itibhadhare mari idzodzo. Yaita izvozvo zvisitaka pakabuda option yekuti tichaya mazuva mashoma kubasa kuti tiwane mamwe mazuva ekunotsvagawo zvekuita nekutsvagawo kuedza kuwedzerudza mari tonga tichipiwa nehurumende. Zvino zvinhu izvozvo hazisati zvagadziriswa, ndakaurirana kuti tinokwanisa kuzongodzoka chete kunoshanda mazuva akakwana kana hurumende yagadzirisa zvinhu izvozvo. Kwabva kwauya COVID-19, hapana chachinja. COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kudzi takukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana?
Vadongo vatiwo vari kushamiswa nedanho riri kuda kutorwa nehurumende iri, vachiti zvinokonzerawo kuti kuzvipatara kuve nevashandi vezveutano vakawanda panguva imwe chete. Vakati izvi zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 zvakanyanya.
Chirwere ichi chirwere chinotapurirana zvakanyanya, achidi vanhu kuti tinoungana pazvipatara tiungane takawanda mubasa, tinotapurirana tigotapurira nemhuri dzedu, tigotapurira futi vanhu veZimbabwe. Saka tiri kuti mahospitals anofanira kunga achiita scale down, achiita vanhu vashoma pabasa, kuitira kuti tinge tine vanhu vanonga vachikwanisa kuzopa maservices kana kuri kuti vamwe vashandi vezveutano vabatira chirwere ichi, tinge tine toti backup. Saka isu kana hurumende yakuti mwese uyai kubasa mugoungana nezuva rimwe chete, mwese everyday nguva makaungana, tingazara tese chirwere achazorapa vamwe ndiani?
Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo savana chiremba vasingawirirani nekuti vana mukoti vashande mazuva mashoma sezvo zvine njodzi kuvarwere, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa dambudziko riripo rekupa vashandi vezveutano mari dzisingakwani.
Nokuti Apex Council inofanira kugadzira zvakakonzeresa flex hours acho atomboivepo pakutanga. Maflex hours akauya nenyaya yekuti masalaries haasi kukwana kuti vana mukoti vaende kubasa. Saka ngavagare pasi vagadzirise mari dziri kutambirwa nana chiremba, dziri kutambirwa nemanesis, dziri kutambirwa nema health workers ese muZimbabwe, so that nyaya yeflex hours yoisiwa paside.
Sachigaro wesangano rinoona nezvevashandi vezveutano reHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvuma kuStudio 7 kuti izvi ndizvo zvakabuda pamusangano wakaitwa nevashandi vezveutano, asi vakati havana chekutaura panyaya iyi. Zina yatiwo iri kudzidza kubva kune zviri kuitika kune dzimwe nyika dzekumavirira, uko vashandi vezveutano vari kufa zvakanyanya nekuda kweCOVID-19, nekudaro havasi kuzozviisa muna taisireva kana pasina gadziriro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.